of the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechitatu gumi guru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yvonne Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, Munochinzwa Memory, Sivandalazi, na Sipomo Kone, Vatora Miko Mudare Senate, ndi amai Dorothy Morin Jofu, Vapugen Kalipani, amai Taman Moyo, amai Gertrude Moyo, Vapini Odenga, Chief Jofu, Nomala Ngakumalo, na Teti Chisoro Chengwe, Vachitaura mshuru mekutura miko, muzware kupevati vau ya kuparamende kuti vazo shandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamende, because ya uya kuti uye kuzo shandira muri ya Zimbabwe. Kuti muri ya Zimbabwe iwane mabasa, bewane chikafu, bewane mvura ya kachena, bewane zvipatara, nezviporo, kuita kuti vana vakwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende ndiro kuti vanhu vauye kuzo shandira vanhu, saka tauya kuti uye kuzo shandira vanhu, kuda kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare kupe vapogen, avo vatora miko kudare Senate, vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu varofanira kushanda zvikuru kuti vanongomusha ikoko vaone maresults nema advantages nema dividends kuti pane ma new members of parliament kubva ku MPCT saka kwafanga kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza 2018.
Aiwa vangadaro zvavo asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumasipika ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasipika saka mavhoti akawanisa
zvichakadai mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford shatwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi
tisikana vazimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi zvinhu izvi ndo zvinofanira kuti tizvizvimisa kuvana vazimbabwe kuti zvakano zviitika nekuti vanhu ava vanhu vava kutitora sevanhu vasina basa vachizvira seneino nemafesiti
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare kupe munational assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyo rekuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divi ramuzvare kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu sachigaro veMDCT vamogen Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasivisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo zana nemakumana nembiri dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo mazana maviri negumi dzinovhoterwa muNational Assembly uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru mazana maviri zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa emuzuwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Takasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovu nezuro masikati takawana dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo ambuya Sihle Hadebe vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo. asi vakatsinza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu. Asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvisane nehurumende apa. Haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano. Kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi wesvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Dauya maporisa makufeni azotsisa musha wangu so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumushasha ndainza kufaya kuti ndigare ndirarira vavana vangu. Ndogara panapa kupera kuze kurume kuti ndevasisanga.
Mumwe mugari vafanwel dhuve vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nempasha dzangu ndandine trouse ndandine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve avo vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto ezipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wandering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu nzvimbo kuti ari kuklema kuti lendi iye ndeyake. Akaipiwa nani lendi yacho iyoyo? Because lendi ndeyegovernment. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares. Munhu one hakuna even one thing tiriuiona. Bushi all over. Wondering kuti what's happening.
Purazi rebadminton iro rinonzi nderava Luksiziva riri makiromita 30 kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura 400 dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanove ishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Siziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela avo vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now, the gazette is still there. I see they still pursue the issue with nzvimbo iyi ndeyavo asi magovernment papers havana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwedza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vasiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatebeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naamai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusaro raganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Ano hii ya kasi alikila kutipa na si nyanyi niyo shakisika ni bloka kutipi mkuru wengi kava presidenta wa ikita iru kutipi wa chao dira wa meriri wa mkita wa chali ufende dira mkiri ni uru kuru zi sime la si ye COVID-19 ndilo wana kutipi wa nwa hindi wa kutipi 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 wa one is vaccinated and the people with coronavirus. One of the tests that we see in the Tarika Malara, you might have one of the things that we see that Rafi and Fana would be in the Rafi's year. In the Rafi's year, 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 in the Vagara ufuru, mendi kubatura za wana. Iwa vahapia na wakamala haras, nuzi ya ukulano zivana, kata topoliki kujira kari. Kata zani kina kita kutuone kutipana keke maizalina. Nuzi wa kutina, Department of Justice, kwa kia kwa kipa akti, ya National Security Medana, ya kuchiki kwa kwa hud. Kwa 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 Asura Kamala Harris, you know, that's the right time. Pusha, the Sarah Gandhi, the Black Lives Matter, the position move, the Emula Pin, the Kubata Kavata, the HIV, Kokan Kavari Governor. The next Pin, the move, could never have pushed a break. When I come to Harris, I have to see the Pachimokas, I have to see the Purubushi, and now the biggest equipment is Magandra.
Kupanya yai ya COVID-19, titaona yai yustaurwa hile. Tituona kutikibo mtunga minu yigika mbuno ba Donald Trump vaka nzuo vaka abata sikiriki.
Tituona kutikibo hili ya umuru, not just yuwa Trump, but hivu kwa mchikini 18, hivu kushanda na huu, vaka abata COVID-19, hivu kutarudo kwe, hivu mjustice. Tika, hivu kini COVID-19, yawa mumba, tukutikibo hivu COVID-19, yawa mumba, maivu wa
Nyanzvi,
nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vachitaura vari parunhare, vari kuMassachusetts, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina, vachitevera kunetsana kwemauto yenyika mbiri idzi. Uko kwakatanga muna chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore. Uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika iyi zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho. Uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa 3 Mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvharwa kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwara anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vakawanikwa vasina Vaka vene kwa chigwere che COVID-19, vaka wanikwa wasina chigwere ichi. Kuchiti uo, zimwe nyika. Zino tipa msoro pe gwaro iri, mshanyi anufaniru wako vene kwa zakare munyika izozo. Sachi garo vi komiti ya paramende inoona nezwe kujidza nane zimwe nyika, vakaindi nesparadza, vanoti hurumende ya toradano iri, nekudakwe kuderera kwe vanu variku batuwa nechigwere ichi, uye wokuti ipe mukana kuvanu angadai vakanga vakavarirwa munyika, nekudakwe mutemo. Vano tihurumendi ya toradano iri nekuda kwe kuderira kwe vanu wariku batuwa nechirwere ichi uye okuti ipe mkana kuvanu angadai vaka variru wa munyika nekuda kwe mtemo wa irambiza kufamba famba kwe vanu senzira ya kudzivirira kupararira kwe chirwere che COVID-19. Gati nzwe hurukuro ya itwa na Jonga Kandembiri we Studio 7 na Vaparadza.
Chauno fana kuziwa niche kuti iye zinezi tawane masondo maviri reka na matatu tisa titawana kutipane ashaya afa iye zinezi tinevano 228 wakashaya nduchete wakashaya parizino and wakarara mapajirwere ichi is 6,000 something and wakabatu wakajirwere ichi 7,000 something saka iye zino za tinoti mchirungu active cases i 1,300 saka hurumende parizvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba saka vakabvumira vai varubvumirwa kuti vaende chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika zvakanga zvadzoka kuno kumusha saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo nokuti ikoko makambanizi akanga avharwa saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe vari kuda kunoenda mabhizimisi vari kuda kuenda amunokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri idzodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kweborder reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu saka zvizvarwa zveZimbabwe uya henyu vanokwanisa kuuya asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika saka Zimbabwe haikwanisi kuti ivhure border kana South Africa isati yabvuma kuti border racho ngarivhure saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe ndokuti isusu vanhu vedu kunyanyanyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasisachapera. Ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nekuti tiri nyika ka hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyo ine kukasika?
Hurumende inotovhura maborder ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzisati dzati dzaakuvhurawo ndokuti tivhure maborder. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho hurumende haikwanisi kuti ivhure maborder nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa vakabviswa kuBotswana vachizodzokerai kunyika dzenyu vakauya tikavachengeta muno vakawanda izvozvo ende vamwe vanga vari maborder jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure maborder dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura maborder totofanira kuita chibvumirano seSADC ndozvazvinofamba zvichiita.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabva zera zvichikonzerwa nekuoma kwehupenyu. senzire kuderedza dambudziko iri. Vanoita zvemitambo werugby kuma Nicaland vavekukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvavekupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weMandikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeMandikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools nekuti isu SeMandikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete, yakugadzira mabasa kuti vana vashande, kupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kuma drugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sepazi nenash watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti maNicaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Human Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International gore rapera uwandu huvanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore gumi nemashanu wakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu makumi matatu nemaviri kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore gumi nemasere. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru mazana mashanu vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere cheCovid-19. Asi kuMandikaland mutambo weRugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lynn Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda neabout 7 girls dzatakabva nadzo kuno kudzadzisa kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarova nehana vachiona vana ivava vachitamba, and from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy board kwese.
Tina Ncube uyu ane makore gumi nemapfumbamwe mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwaMutare achitambira zvakare chikwata chenyika. Anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure, uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like ma early marriages unomapreventa, like ma taking ma drugs kuma streets unozipreventa izvozvo. Then unoona experiment because rugby game ri smart, unovhura brain because game rauti munhu ungakwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma, sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa cheLivetalk kuna 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva munerimwe purazi rekunyamanzovu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Mugela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane laso kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kusakazo. Kopalo Nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village bochief Sikhobokhobo eNkayi yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi bakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lilithana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukudla kanjani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela engiya ngayo, kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami, ngokulandelana kwenu, iqambe labo bebuzi ukuthi lisini kwenu ukuthi kani. Uyamambe ukuzilabanyele akukho engimeme kunayo enamba leyesikunayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-60 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela esay. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewenza izizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningithi December, January, February, March. Azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari. Elamasi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa elo-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebezele bedenefitha laphana kusela amadola. Isenzelana okufawu. Ukuthi lami umuntu eke wasela idola akusamelanga vive ineke. Abantu bakhe baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengasela. Kukhangele ukuthi ongazange afole idela sekumele afole ukuthi. Yiyo indlela elihlungu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini. Esimanti ngoDisemba kutholakale amabele ye-cooking oil ye-blue. Sengumanti enyari katholakala irayisi le-cooking oil le-blue. Khangelela ukuthi this month isele futhi irayisi ngoba bashiyabe kuyenzalo bathi amabele asese. Kule rayisi lebhize futhi ngi-8. Bathe belihlele ukuthi sizasebenza lana okwenyanga ezingaka. Kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hayi, thina lapha kakhulu sesikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Namukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-NDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala, ngike ngavakashela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization eSweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngokulizwe lelani besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, September 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo imota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe, kumbe zikhona ezinhlelo ezifana la
eZimbabwe? Lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu lezana mazibuya, ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi sezithelile azikho, kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhanele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-56, njalo kuyini esingakwenza. Besincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayo ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite bile guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Sokuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale
kwahle basizisa amasits for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu singakulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasinisi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 ngoBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lina lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukazi.
Yeyi ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana bezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana zabantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobha elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo inoba nje kuthiwa ngama minority kodwa mina into ukuthi abantu besikhalangeni especially ukuthi abantu besikhalangeni i minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali yasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula kodwa ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i minority kodwa ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chibuntule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto ukuthi ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo lawa njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande elushupho ukuthi kamuva nxa kukhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali kokwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke kungfala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufana ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntule ahamba ngayo wayo esuka kubula wayo esiye plant. So kukakateki nuti izenzane njela zitinke kube kuti kuyimbali etengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo. Kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho. But amadorobha afana le plant town. I plant town kufana ukuthi be 100% ikalanga koka kube yisikhalanga kuphela plant town ngoba i plant town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni. Kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo okami labantu. Okami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokuthi ngisele ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu babukazi.
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yelokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngocweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso ye-World Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye labaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala kuthole nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo akwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zina indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ade ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingakuthumela anything sokuthisidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Indlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ubulima nkobe lime kathe singezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile ezigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye umali yasaungakwazibona 10 kg yafika ku-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg nge 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lina
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, eMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi babangama youth shadow councils councillors laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapha abahlala khona ama communities abo behamba kumhlangano esithi ngama council meetings besiya nika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngingalisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisi abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imibono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsininfo@nydt.com youthsininfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsininfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ozabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe, silawo ama youth akuzanu PF, silawo ama youth aku-NDCT, silawo ama youth aku-NDC Alliance, silawo ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lela.
Kwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi Ungikhumbule. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukuni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.